1994, phakaitwa inonzi International Conference on Population and Development, yakaitwa Cairo kuEgypt. Iyo yaiedza kusimudzira nyaya dzepopulation and development pasi pese, tichiasa kuti tinogona sei kunzwisisa kuti nyika dzedu dzakangosiyana-siyana, zvinhu zvepopulation dziri kufamba sei.
Mungapa muenzaniso?
Vamwe vane mapopulation yekuti vanhu vachembera vakawandisa munyika dzavo. Vamwe vane nyaya yekuti nyika dzedu dzekuAfrica vana vadiki ndo vakawanda. Saka munenge muchishanda sei, munoprovida maservices sei kune vanhu vavo. And country iyoyo ichazodevelopa sei katichira nyaya dzeeconomics. Saka ndoo nyaya dzinotariswa. Asi dzinenge dzichitariswa futi kuti dzinobatsirana sei nekuti nyika dzepasi panapo dzakabatana United Nations vakawirirana panyaya dzesustainable development goals. Saka by 2030 takawirirana kuti tinofanira kutraya kuachivha zvimwe zvinhu.
Asi sezvamunoonawo sesangano rinenge richitarisa nyaya dzemadzimai nevechidiki, mungati muri kufarawo here seUnited Nations nezviri kuitika, uye muri kuona nyika idzi dzichikwanisa here kuzadzikisa zviga izvi?
Kuona kwangu seUnited Nations Population Fund, tinoona kuti tiri kuita zviri nani, asi basa richiripo rakakura. Patiri kuita zviri nani ndezvekuti madzimai anga ari kufa vari kuedza kubereka vana vavashoma, vari kuita vachiita vashoma. Tinoda kusvika kuti izogumiraa zero, ndo chimwe. Saka zviri kuita nani, asi tinoda kukumidza kuti tione kuti tingazvikasikire sei. Tozotarisa futi kuti madzimai nevasikana vaakupinda mumarelationships, tinozvikwanisa sei kuti vagone kuwana nzira dzekuita family planning.
Ko tichitarisawo muZimbabwe zvinhu zvakamira sei?
Nyika fangana na Zimbabwe chinonyanya kunetsa ndechekuti chatakuona nyaya dzevana vachiroorwa vari vana zvakukwira futi. Saka tinoda kuona kuti tingazvichinje futi kuti vana vaende kuchikoro vasakumidze kuroorwa kana kuroora, kuti vanyatsogona kuwanawo nguva yekunge vari vana vadiki vachinyatsopedza kuchikoro vozoonawo kugona kuwana mabasa ari nani.
Pane nyayawo yemhirizhonga muZimba kana kuti gender based violence, zviri kuita zviri nani here kana kuti dambudziko iri radzoka zvakare?
Zviri kuita nani, but takaona pacovid kuti zvakatanga futi zvemhirizhonga muZimba kuwana vana vachiroorwa vari vana vadiki. Pamwe zviri kubatana nekuti vanhu vari kushaya chekubata muZimba, mari iri kunetsa. Saka ndo zvimwe zvinenge zviri kukonzera kuti vana varoorwe vari vana vadiki, and vana vachiita vana vachiri vana iye pachavo. Nyika panga Zimbabwe tinotarisa futi nyaya yeHIV AIDS chiripo kuti azvo atinoti maprevalent rates, saka vanhu vari kubata chirwere vaakuita vashoma, asi chaida kuona zvaazero. And vanacho chirwere vachivanga vari kunyatsochengeta vachitora mishonga dzavo vachionawo kuti havainfekte vamwe vanhu. Saka ndo chimwe chatinotarisira futi panyaya yeHIV AIDS.